Vachitaura pamusangano wavaitana vatori venhaunhasi muHarare, mutauriri weTriple C vaPromise Mukwananzi vati vari kutarisira kuti zeke haisi kuzobvisa nhengo dzavo pamapepa ekuvhotesa. Kwese kuchaitwa sarudzo idzi mangwana.
Tasevha zeke neapiu yedu kubva kuSupreme Court inosendeka padivi decision yanga yatogwa neHigh Court yekuti isisu hatifaniri makadhesi edu yeTriple C hafaniri ngaari papaloti. Naizvozvo toda kuzivisa nyika kuti makadhesi edu ari pabaloti, achange ari pabaloti mangwana. Vanhu vabude muuwandu hwavo mumaconstituencies ane mabai elections vanovhotera makandidetsi eTriple C inotungamirwa nababa advocate Nelson Chamisa, anova ndiye mutungamiri wechokwadi weTriple C.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZEC vaRodney Kiwa vaudza Studio 7 kuti vatodhinda mapepa ekuvhotera matsva achashandiswa mangwana asina nhengo dzeTriple C idzi. Vatiwo mapepa ekuvhotera aya atoendeswa kunzvimbo dzose dzichaitwa sarudzo idzi mangwana.
Mabharati pepa edu matsva atove kunzvimbo dzese dzevaitirichi Bulawayo, Vinga, Rupani atove kuizvozvi. Saka zvose zviri kuteso kuti tiite sarudzo yacho mangwana.
Kunyange hazvo pamutongo wakabuda neZuro vari kukukidza vakamirira Triple C kumabvuku Tafara vamunyaradzi Fibion kufa hakutizwi, zita ravo rakanga risipo pavanhu vari kunzi vasakwikwidza sezvo vakadzingwa navachavangu. Mutongo uyu wagadziriswa nhasi nedare reHigh Court, zita ravo rakawedzerwa pavanhu 22 vaivepo neZuro. Izvi zvavaikureva kuti vakufa hakutizwi havachakwanisi kukukudzana navaskoti sakupwanya veZANPF. Vachavangu vanogarotaura kuvatori venhau kuti vakufa hakutizwi vaisafanirwa kudzingwa kudare reNational Assembly, vachiti vakadzingwa nemhosvo yakaitika inofanirwa kugadziriswa. Vanotungamirira nyaya dzekugadzirira sarudzo muTriple C vaIan Makone, avo vakadzingwawo pachigaro chameya weHarare, vati vari kushamiswa kuti kunyange kumabvuku Tafara nhengo yavo vamunyaradzi kufa hakutizwi vasangana nedambudziko rekurambidzwa kukukwidza. VaMakone vati vanhu vekumabvuku Tafara sevamwe vese kumatunhu kune sarudzo mangwana vanofanirwa kupiwa mukana wokutsvaga mumiririri wavanoda.
Vasinga vaita saizvozvo zvizinti inongopinda mudare rimwe chete iro reapiro yedu yataisa iyoyo kuSupreme Court kuti vanofanira kuti ikodzero dzavo dzekuti vange vachivhoterwa mangwana, and ikodzero yevanhu vekumabvuku kuti vavhote vanhu vavanoda.
Gweta ravasengezo Chabangu vanxova neStole neZuro vakaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nhengo dzeTriple C dziri kupikisa kudare repamusorosoro mutongo weHigh Court uyu, hazvibvisi mutongo uyu.
Hazvibvisi mutongo uripo, zvinenge zvichireva kuti mutongo wagara uripo unotoenderera mberi sezvatiri kutaura nhasi kuti election ichaenderera mberi apa ndio Supreme Court yaita seyainterfere.
Asi Gweta uye vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvichitariswa mutemo uye matongerwo akamboitwa dzimwe nyaya kumashure, kana mutongo wapikiswa kudare repamusoro, mutongo unenge wapiwa nedare repasi unombosendekwa.
Veka isi dare remhosva ende rinofanira kuchiteerawo mitemo iripo. Saka mafungiro angu ndeyekuti veTriple C vangavabviswa ballot paper. Vakangwa faila apili yao election inofanira kunge ichiitwa ivo vachiparticipatawo, nokuti zvakukanganisawo avari kunovhota, nokuti havachaziva kuti woenda kunovhota here kana kuti worega kunovhota.
Nyanzvi mune zvesarudzo uye vari mukuru wesangano rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vati zviri kuitika izvi kumbunyikidzwa kwekodzero dzevavhoti.
Vanodzinyiroko zvakanyanya vanova vanhu vanoitwa padisadvantage nenyaya yekuti zvido zvavo zvinenge zvichimbunyikidzwa. Tinongodzokera futi zvakare kuti hurumende yatinayo ihurumende iri kumbunyikidza vanhu, haisi hurumende yevanhu.
Sarudzo dzamangwana dziri kuitwa kusarudza nhengo dzeNational Assembly mumatunhu mapfumbamwe nemakanzuru 14. kunyange hazvo TCCC chiti zviri kuitika izvi mabasa ebato reZANU-PF. ZANU-PF inogara kutaura kuti hainei nechekuita nezviri kuitika mubato rinopikisa iri uye kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.